Makwikwi aya akatambwa kubva musi wa 13 ndira akapera musi wa 11 kukadzi apo Ivory Coast yakasimudza mukombe uyu mushure mekurova Nigeria 2-1 mufinari. Murire nhabvu munyika inoti makwikwi aya yaivavhura meso kuti Zimbabwe igadzise zvinhu kuti maWarriors akwanise kusvikawo padanho raikwikwidzwa iri. Chekutanga aimbotambira Capes United Frank Nyamukuta anoti ari kukatyamadzwa kuti Zimbabwe iri kutarisira budiriro iyo isina nhandare kana imwe chete zvayo yekuti chikwata chenyika chitambire mitambo yacho. Anoti nyaya yedzinhandare iyi inoda kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti zvinonyadzisa kutambira mitambo yepamusha mune imwe nyika uyezve zvinokanganisa matambiro echikwata chacho.
Ngatigadzirei maground, not to go and play international football outside your country is so embarrassing, to be honest.
Zimbabwe yatarisana nemakundano e-2026 World Cup apo ichatamba mimwe mitambo pamusha neBenin, Lesotho, Rwanda neSouth Africa. Gurukota rezvemitambo muzvare Casey Coventry vakavimbisa kuti nhandare yeNational Sports Stadium ichange yagadziriswa pachadzoka mitambo yeWorld Cup asi aka hakasike kutanga vachivimbisa izvi asi pasina chinobuda. MaWarriors akatambira mumwe mutambo wavo wepamusha we-2026 World Cup neNigeria kunyika yeRwanda uko vakaita mangange 1-1. Kunze kwe-2026 World Cup, Zimbabwe ichange ichikwikwidza zvekare makundano emunzira yekuenda kuAFCON 2025. Mutsigiri weDynamos vaAdam Mukwasi vanoti pamusoro penhandare Zimbabwe inofarira kupa basa murairidzi ane ruzivo rwenhabvu yemuAfrica.
Tadii kuramba takatsunga pane izvozvo kusvika tasvika paclass chaiyo. Tinosvika takambenge tiri mulevho yakanaka nekuda kwevana vedu.
Zimbabwe yanga ichirairidzwa naBautema Brito wekuBrazil uyo akadzokera kuPortugal kwaanogara mushure mekupera kwechibvumirano chake chebasa. Pamusoro pezvo muongorori wemutambo wenhabvu vaBoswell Marimo vanoti vari kutungamira nhabvu veNormalization Committee vanofarira kuronga mitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvine mazita mukuvaka maWarriors.
Takuda kuti tichinyatsoita gadziriro dzakasimba muno muZimbabwe yekuti toitawo mafriendly matches nemateams mahombe yekuti tinokwanisa kunge tichigadzira team yedu.
Vamwe vatsigiri venhabvu vari kukurudzira maWarriors kuti ateverewo tsoka dzebafana bafana yekusouth Africa iyo yakatamba zvinonwisa mvura kuAFCON 2023. MaWarriors eZimbabwe akadzoka munhabvu yepasi rese musi wa11 chikunguru 2023 mushure mekumbodzingwa neFIFA nemhaka yekupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.